matambudziko inini andakasangana nawo ndevakadzi. For example, ndakatanga kunzwa nyaya dzekuti because of nyaya dzemaimports nemaexports mapads ari kunetsa kuwana vanhu vari kumarural schools kana kuti vanhu even vari muHarare chaivo chaivo, vana vechikoro vari kutadza kuenda kuchikoro time yavanenge vachienda kumaperiods. Why? Because vanenge vasina secondary way, havana chekushandisa. Pandaikura ndinombogara ndazviona, but this was something new, and I think chimwe chinhu chakanyanyozviita zvinhu zviri shocking kwandiri was kuti vanhu vari kushandisa huswa, vanhu vari kushandisa ndoo yemombe, vanhu vari kushandisa machira. Ya, kudhara takambonzwa zvekunzi ah, kudhara vanhu vaishandisa machira, but zvekuti munhu anoshandisa ndoo ndasinambogara ndazvinzwa. Yenge iri first time. And even kuuya kwandaita kuno kuAmerica ndichitaurawo nyaya yemunhu wese ari kushoka kunzi ndowe kuZimbabwe, tikati ya, but that's because isusu ka tinofokasa on zvimwe zvinhu, but we don't really, kana wagara muvanhu ndopo unotanga kuona kuti ah, iyi itori dambudziko iri. So we partnered with another organization inonzi Touching Lives. Touching Lives inoita inonzi Pet Shopper. So Pet Shopper, what it does is we seek donations from people, tinotorawo madonations emapads kana kuti even vanhu vari kuno kudiaspora vakatitumira mari, tinobva tangoendawo kana kukema titosvika tinotenga mapads. What's good about organization ndechekuti hatina basa nazvo kuti watipa mari kana kuti watipa chii, isu chatiri kuda mapads. So whether iwe ukatumira mari kuhama dzako woti tenda mitora mapads pakati tinongonotora, because isu chatiri kuda mapads, because toda kudistributa kune chii kune vasikana.
Saka kusvika pari nhasi mabatsira vasikana vakawanda zvakadii uye munzvimbo dzipi?
Iko zvinoizvi tiri kubatsira vanhu vari kunana Epwes, kumabhuku, kuCaledonia and kumwe kwatisina reach isusu. Tinopartnerwo nemamwe maorganizations that will then help us kuti tisvike ikoko, but iko zvinoizvi tine target yatinayo yekuraisa 44,000 sanitary pads and tinokwana 3,600 girls for 6 months supply. So next distribution will be to that time in July. So that should be enough to, you know, at least 3,600 girls delivered in December. If I want no more than that, yeah, that's great.
Mune zvirongwa saizvo zvekubatsira vanasikana. Ko kuvana komana uko muri kubatsira one nzira dzipi?
Ndarisati ndasvika, ndichangosvikawo muZimbabwe. So ndarisati ndasvika ikoko, but it's something zvekuti in future I would want to help one zvinhu zvakaita seschool fees. Kubatsirawo vari kutambudzikawo neschool fees, it's something that we would want to help with. But iko zvinoizvi ndatichambofokasawo nezvinhu zvakaita seizvozvo zvekuti tiri kubatsirawo vasikana, you know, timbotakura one problem at a time.
Saka ivo vanenge vachida kubatsira vasikana nezvekupfeka panguva yavo yekutevera vanokuwana ipapi?
Pane inonzi Touching Lives Africa Foundation, tiri paFacebook. Can like our page and you can come. Tinoshanda nevanonzi Mr. Robinson Shumba, ndo vakatanga nezve foundation yacho. So tiri paFacebook and there is also Twitter, but kana pane vanhu vanenge vachida kuisa, we've got manumbers anokwanisa kuita EcoCash ekuti vanhu kana zvida kutumira, but vanhu kana vatumira mari dzavo tikangu anyone isu tinopa credit to whoever. Saka tinonotenga, tokushowa receipt yako, tikakupa receipt yako, and then patinoita madistributions zvese izvozvo tinokutumira mafotos, and you don't have to send us money. You can actually ask us kuti tiende kufamily kwako tonopick up these things, because chiri important ndechekubatsira vasikana, chiri important ndechekuti isusu tiwane mapads. But anyway, the numbers that you can use here for cash kuZimbabwe is 0774 162 920 kana kuti 0779 888 914.